Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 19 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Revenue Authority inoti kutanga mangwana china 20 chikunguru, Zimbabwe ichambomisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yokupinda nekubuda muZimbabwe. Tanga nhasi chitatu bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro. Imwe nyanzvi mune zvemitemo inoyambira kuti mutemo uri kuda kushandiswa kutadzisa vasevhia kasukuwere kuti vakwikwidze musarudzo unogona kushandiswa pazvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitadze kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA rinozivisa veruzhinji kuti kubva mangwana musi wechina 20 chikunguru, Zimbabwe ichamisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yokupinda nekubuda muZimbabwe nechinangwa chekutapudza uwandu hwevanopinza nekubudisa zvunhu munyika. ZIMRA inoti border post yekariba yave kukurirwa neuwandu neuremu hwevanhu nemidziyo inopinda nekubuda munyika, izvo zvave kupa kuti vatyire kuchengetedzeka kwemuganhu, midziyo nevanhu vanoshandisa muganhu uyu. ZIMRA iri kukurudzira kuti vanhu vashandise muganhu wechirundu one stop border post kuenda pakupinda nekubuda muZimbabwe. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda kuti tinzwe zvizhinji.
Inyaya yekuti zviro nevanhu vazhinji vanopinda nekukariba vanenge vachida kupinda muZimbabwe, ZIMRA yaona zvakakodzera kushandisa chirundu kuitira kuti vanhu ava vakwanise kufamba zvakanaka, nekuti kuchirundu kune kapasiti yakawanda, kune vanhu vakawanda vanoshanda vachibata basa reclearance, uyezve kune nzvimbo yakakura yekushandira. Ndosaka kwatorwa chitanho chokuti vanhu vapinde nekuchirundu.
Chamungati chiri kuchirundu chisiko kukariba chinobatsira vafambi nevemabhizimisi ndechipi?
Chirundu yakagadzirwa iri one stop border post, saka inokwanisa kuti vanhu vafambe mune zvakanaka, vanhu zvese nemotikari. Chirundu zvakare ine vashandi vakawanda. Pamusoro pezvo, chirundu ine nzvimbo yakakura yekushandira. Chirundu zvakare inoita kuti vanhu vakwanise kufamba zvakanaka.
Vachimanda, takataura nevanhu vemacross border nezuro vakati vaakutotya kuti pamwe dhamu harisina kunyatsosimba, mapanoyambukiwa napo pamwe hapasina chazonyanya kuita kuti kariba iite seyawandirwa kana kuremerwa. Chii nhasi uno chaakupa kuti muti vanhu ngavaende nekuchirundu, pamwe vafambi nevemabhizimisi vangagadzika neomupfungwa vakahanzwisisa ipapo?
Vanhu vanga vakusarudza kupinda neku kariba kunova kusina vanhu vakawanda vanokwanisa kuvabatsira, uye kusina nzvimbo yakakura kuitira vanhu zvose nemotikari dzinenge dzichipinda. Saka zvaonekwa zvakakodzera kuti vanhu vachitanga kupinda nekuchirundu. Kana makatarisa chirundu, inotova nzvimbo inoita kuti ukurumidze kubatsirwa kana uchiuya kana kupinda kana kubuda muZimbabwe.
Avo vange vari mutauriri webazi reZimra vaFrancis Chimanda vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe maonero avo.
Apo paka kuma hachi asifadzi kuzindwa kuti bridge rekariba chashandiswe zvinotokonzeresa vachirarama nekuita business that area vakuzwa inconvenience vakutotenderedzwa nekuenda kuchirundu hazvina zvinoafecta matrader zvakatinyei given kukonzereswa probably nemastructures it's one thing we might give some ideas we just have to leave
panewo here atingati ma consultation akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvino nokuburitsa ma cross border vasati vatora danho irori
kana zvakaitwa indofunga zvakajambi kana zvakaitwa ichi not aware in fact zvikutotanga kuzvinzwa izvo zvekuti zvazvai paborder pane zvapazoita I'm not aware ndichatoeka vangu kune kana kuma institutions transport pavanoziva tosuwa but
ndopedzisirawo ndichitarisa kuti iko ku one stop border post kuchirundu kwavanotaura kunosiyana papi nekukariba mumashandiro enyu imi zvinobatsirai kana kukanganisai nenzira dzipi
ziva ndechekuti pane time yakanga vanhu
avo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Mushure makubudirira mukuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro nemusi wesvondo mugweru, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro kutanga nhasi riri mumatunhu emasvingo neMidlands. Nhasi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanonzi vachange vachisangana nevatsigiri vavo panzvimbo yemabhizimusi yechachacha iri mushurugwi vachibva voenda kumhandamapwe kwachivi vachizoguma vave kuzvishavane. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kana abvumidza musangano iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvokurongwa kwemisangano CCC vaAmos Chibaya kuti tunze zvizhinji.
Taakusumudzira urongwa hwokutsvaka rutsigiro munyika kuti munyika muve neshanduko inobatika. Purezidendi vevanhu, purezidendi vemacitizens, baba vachamisa vachange vari kushurugwi kuchachacha nenguva dzamangwanani dza10 AM. Wobva ipapo tosvikana pamhandamahwe pachivi paanenge pano ungwandangwanda hwevanhu pasingadangwa anonzwa. Tobva ipapo tondopinda muzvishavane paseri peTM supermarket paopen space iri papo. Saka vanhu vese vari munzvimbo idzi, huyai musangane napurezidendi wenyu, purezidendi wevanhu, baba vachamisa, vachizivisa vana veZimbabwe kuti ndezvipi zvavakarongera nyika kutanga musi wa24 August, apo pavanenge vapurezidendi wenyika yeZimbabwe. Saka ndinoti vese vari kunona shurugu chachacha, vese vari pachivi, vese vari musishavane, ngatisanganei napurezidendi wedu, ndokufamba kwatiri kuita.
Tinoona muchimboita dambudziko nenyaya yemapurisa muchinzi hamuna kupiwa mvumo misangano yenyu ichirambidzwa. Rwendo runo makapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiita misangano iyi?
Mamiting edu osawa takazivisa mapurisa, mapurisa akati aiwa endererai mberi. Saka mamiting ose, marali ose andareva akabvumidzwa nemapurisa. Hativei tese nzvimbo dzandareva takapfeka yelo, tosangana nemutungamiriri wevanhu, mutungamiriri weCCC, purezidendi vedu baba vachamisa, vanenge vapurezidendi wenyika yeZimbabwe kutanga musi wa24 August.
Tiri kunzwawo nhengo dzenyu mumaruwa akasiyana-siyana dzinenge dzauya kumisangano yenyu padzinodzokera kunzvimbo dzadzinogara dzichiti dziri kushungurudzwa dzichizopedzisira dzimwe dzatotiza misha. Munoona here vachizobuda vachiuya kumisangano iyi?
Vanhu vachabuda nouwandu mukoma Jonga nekuda kwekuti vanhu vanotiwa kusiri kufande kupi, vagere mudzimba vari kutambura, vari kudle nhoko dzezvironda, vari kunenge svosve nemuromo, nhamo yafunya chisero mudzimba dzevanhu. Naizvozvo vanhu vaakuti tinongobuda nokuda kwekuti kotonohwa mashoko anobva kuna avo vachasunungura nyika yeZimbabwe anobva kune avo vachaunza rufaro munyika yeZimbabwe anobva kune avo vachaunza budiro munyika yeZimbabwe vanova baba vachamisa vagara vanhu vakatofa kare nekuda kutoona kutambura vanhu vane nhamo mudzimba kubuda kwavo vachabuda chose nouwandu hwavo mukomajonga nokuti hapana chokuhla.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muTriple C vaAmos Chibaya vari parunhare mugweru naJonga Kandemiri weStudio 7. Mugwaro kuvatori venhau mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoshora zvakadzama bepanhau reNewsday pamusoro penyaya yakabuda mubepanhau iri nezuro yaiti bato reZANUPF rava kushandisa varwi vanobva kuMozambique mukushungurudza vatsigiri vemapato anopikisa muZimbabwe. VaCharamba vanoti bepanhau reNewsday rine manyepo uye riri kunyorwa nevanhu vasina kudzidzira basa ravo zvakakwana. VaCharamba vanoti vanotarisira kuti sangano reZimbabwe Media Commission richaratidza kuti izvi ndizvo zvinokanganisa kusununguka kwevatori venhau nemabepanhau. Tichienda pamhepo, bepanhau reNewsday ranga risati rapindura mashoko avaCharamba. Mamwe magweta nenyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti mutemo uri kuda kushandiswa nehurumende mukurambidza vasevhia kasukuwere kuti vakwikwidze musarudzo uchakanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti havasi kunyatsoona kuti dare reHigh Court rakaturikira mutemo uyu sei, asi vachiti kana matare akaturikira mutemo uyu nenzira iyi zvichatadzisa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika kuti zvivhote.
Ya, uyu mutemo uyu mutemo wakaiswa 2013 mugumbirirenu remutemo but andoni sekuti interpretation yacho iyo yakazoitwa na judge inova iriyo yairevera like a provision yacho, nokuti judge pawakaisa ruling pa Justice Mankota pawakaisa ruling pa nyaya yavakasukuere vakataura kuti kana munhu agara mwedzi inopfuura 18 asi muZimbabwe haakwanisi kuva achivhota kana kuva achicondestawo zvekare maelection.
Chinangwa chomutemo uyu chakanga chiri chei pawakanyorwa? Chinangwa chacho changa chiri chei?
Indona chine chinangwa chacho kuda chinga chiri chokuda kugadzirisa kuda maybe voters roll, because tinoziva kuti munguva yapfuura apa changa chinesa nechekuti taiita vanhu vanenge vari pamavoters roll vamwe vasingazikamu kuti vari kupi, uyezve kuti pasaitewo zvekare vamwe vanongozokupfekerwa muvoters roll imomupati. Ndichitarisa hangu kuti iyo interpretationwo zvekare yakaitwa neHigh Court handione senge ingava yokuti mutemo uyu wakaisirwa kuti vanhu vemuZimbabwe kana kuti vana veZimbabwe vanenge vashanya kune dzimwe nyika vasakwanisi kuva vachivhota. Ndinoona sekuti kuda maybe interpretation yacho yokuti kugara muZimbabwe kana kuva resident muZimbabwe yaifawo kuye yakabrodhenewa, nekuti as long as munhu achingozviti kumba kwake kuZimbabwe anofanirwa kuva achikwanisa kuva achikwanisa kurisita kuvhota nekukodesawo zvekare mumaelections.
Zvino vamasiye, kana makaona, kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu kana kuti mashandisirwo ari kuitwa mutemo uyu, munozviona sei pazvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika pari zvino?
Ya, uyu mutemo uyu mutemo unotoenda tingati against mutemo wepasi rese akati international human rights, uyo unorecognize kuvhota iri fundamental right ye citizen or every citizen munyika make. Saka kana zviri zvizvarwa zvimwe zvafamba nezvimwe zvinhu zvafambawo zvekare kuti zvibatsirewo nyika pakuwinzawo kana mabhizimisi kana kuenda kunodzidzawo kune dzimwe nyika, zvinhu zvinoitsa kuti zviite yatingati kutora iyoyo right iyo kune vanhu ivavo. Andiwone senge zingawa zili zaida kutawarwa ni mutemu kuti vanhu vana veZimbabwe vatadzi kwanza kuva vachienda kana pavoters hall kana kuva vachikondesta maelection panyaya yemutemo. So mutemo wakainterpretwa semainterpretirwa wakaitwa namangota kwai kuti mutemo unokanganisa zvinhu zvakawanda kana kuti unotyora konzero dzevana veZimbabwe zvakasimbarara zvokuti hakuna yatingati reverse panyaya idzo.
Gweta rino kubvira kotero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Nyanzvi dzezvoupfumi dzinoti kuoma kwezvinhu munyika ndiko kuri kupa veruzhinji kuti vabirwe mari nematsotsi muzvirongwa zvinonzi zvinodzora mari nechimbi chimbi zvinonzi Ponzi schemes kana kuti pyramid schemes. Mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Zvirongwa zvemhando idzi zvinozivikanwa nekunzi maPonzi scheme kana kuti mapyramid scheme hazvina kutanga nhasi, asi vanhu vanoramba vachivarayirwa vopedzisira vapinda muna taisireva nekutevera zvivimbiso zvekuita mari yakawanda munguva pfupi. Izvo ndizvo zvakabuda muchirongwa cheeCreator chakanyudza mari yevanhu inopfuura miriyoni remadhora ekuAmerica. Nyaya iri iri kumatare pari zvino. Varidzi vekambani iyi vaZhao Jiatong vekuChina, vaTrimota Pfumanei navaJustin kuChekenya vari muchitokisi pari zvino. Vanoongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa zveZimbabwe Network for Social Justice vaatendai Ruben Mbofana vanotsanangura kuti icho chinombonzi Ponzi scheme chii.
MaPonzi scheme aya chikiribidi inoshandiswa nevamwe kupa yatingati confidence kana kuvimba mune vanhu kuti vakadyara mari shomanene inodzoka yawanda, asi kuti uiwane mari iyoyo yawanda hunge watsvakawo vamwe vaviri vatatu kuti vajoinewo vachivimbiswawo kuti mari yavachadyara shoma iyoyo vakatsvakawo vamwewo futi vashanu yotsvakawo vashanu 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 vake vachawanawo mari iyoyo yawanda. Ndo zvinoitika nemaPonzi scheme aya. Zvipekutanga apa panoita sezvinhu zviri kufamba zvakanaka zvichatanga. Zvechokwadi munhu akaisa kana $10 kake akatsvakawo vaviri vatatu vashanu pasina nguva anogona kutoidzoserwa yato yekada $50 kana $100. Asi pane panonzi pasiling pekuti pakazosvikawo padanho rakadai chinhu ichi chakuzoputika. Ende zvechokwadi nekuti vanhu vanenge vawandisa ende hazvichisiri sustainable. Pano ndo panozorasikirwa vanhu nemari dzavo dzakawandisisa. Toona kuchema kuri kuitika mazuva anaya pamusaka peeCreator iyi yaburitsisa musodzi vanhu vakawanda muZimbabwe.
Vambofana vanoenderera mberi vachiti kazhinji mari dzinonyura nenzira iyi hadzidzoki nekuti panguva inozoona veruzhinji kuti vabirwa dzinenge dzatoburitswa kunze kwenyika.
Kudzoka kwemari hapana nekuti vanhu vanoita maPonzi scheme ava havasi vanhuwo nje vangomuka vakati ngatitoka investment kedu kazoramba zvako kubudirira. Aiwa matsotsi vanhu vakatorova metsi dzavo vakanyatsopinza pfungwa kunyatsorodza pfungwa kuti ngabire vanhu ndekuti vari kuita maPonzi scheme vanotozviziva kuti zvichapera sei. Saka mari idzodzo dzinenge dzatodya senge ave eCreator vekuti ndeve kuChina, mari dzakatoenda kubuda munyika kare. Haatobofi akati hamira indidzose rangu mari dzavo dzandakavadyira mundiregerero, hakuna zvakadaro. Saka mari dzakadai kazhinji zhinji dzatorova hadzidzoki.
Izvi zvinotsinwa nenyanzvi yezveupfumi vachishanda sachipanga mazano vemabhanga vakazvimirira kuBritain muzvare chenaimoyo mutambasere, avo vanoti mbavha dziri kuona kuti pane mukana wekubira vanhu mari nekuti hakuna mitemo inobata vemabhanga pakupinda nekubuda kwemari. Zvinofanira kuti zvipe vanongorora mukana wekuona nekubvunza mafambiro emari idzi.
Zvinhu zvinoita kuti avo vakaita sana eCreator vange vachiwanika munyika dzakaita seZimbabwe uye vachizokwanisa ivo kubira vanhu vakawanda mari yakawanda seyatiri kuona iyi inonzi yakadarika iyo $1 million. Zvinoitika nekuti munhu anenge aita pfungwa iyoyo umbavha vanenge vaona kuti pamuka mukana munyika. MuZimbabwe kana takatarisa regulation system yedu yemabank haina kunatsogadzira maregulations kunyanya anoita zvinyaya dzemadeposits. Yatova iregulated scheme. So tinoona kuti kana tichida kuti tinanganise kuti chii ndepapi pane problem, tinenge tichitarisira neavo vanotarisana nezvemitemo yemabank. Ndivo vari kuregerera, vari kuita kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa pekuti vanhu vanoisa madeposits avo vagobirwa, vagosara vasina pekutarisa kuti vawane mari dzavo.
Mumwe wevakanyudza mari muecreator asina kudomwa nezita audza vatori venhau kuti mari yavakaisa sevanhu yakawanda.
$15 waiisa muakaunti iwe ushandisa EcoCash. Iwewe ukaisa $100 waiona mari inosvika $4 a day. And then ubva waivhaita vanhu wako kana kuti 5 yobva yakuupgrade from VIP 1 yaunenge uri uchienda VIP 2. Unenge wako kuwana mari yakati inenge yakawanda. Wavhura mabhranchisi munzvimbo dzizhinji dzacho dzese muHarare, Mutare, Bulawayo, Kupi, Masvingo, kwese vangawane maofisesi avo.
Zvimwe zvinonzi zviri kushandiswa kubira vanhu zvirongwa zvekubheja kumitambo zvesports betting. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi mutsamba yavo kune veruzhinji vakati mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi uye vakakurudzira vese vakabirwa muchirongwa cheecreator kuti vaende kunomhanyara kumapurisa ari pedyo navo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti bato reZANU-PF rava kunyora mazita evanhu vanopinda mumisangano yebato iri kumaruwa, zvichinzi rinoda kuranga vanhu vasingaende kumisangano yaro. Munews muzimlife.com, mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti ari kuferefeta boboto rakaitika pakati peumwe mupurisa Assistant Inspector Chester Matsa negurukota rehurumende vari mumiriri wechirumhanzi South muparamende amai Barbara Rhodes, mushure mekunge Matsa asunga mutsigiri waamai Rhodes achimupomera mhosva yokubvarura maposta ECCC. Amai Rhodes vakatuka Matsa vachiti imbwa uye ibenzi. MuZimLife.com makare mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaFabio Massimo Cataldo vanoti chikwata chenyika dzeEuropean Union chichaita basa racho rekutarisa mafambisirwo achaitwa sarudzo dziri kuuya chisina kwachakarerekera. MuNewZimbabwe.com bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters rinokurudzira vaEmmerson Mnangagwa kuti varege vasevhia kasukuwere vachikwikwidza musarudzo. Economic Freedom Fighters inokurudziravo mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa kuti vabatane navakasukuwere mukurwira kuti vasukuwere vabvumidzwe kukwikwidza. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kurisei paStudio 7, inini ndiri umwe ari kushorawo kurohwa kwaitwa mutori wenhau. Madi mambobvunza vamugwadi, mafonero vamugwadi kuti manyepo here futi kuti mutori wenhau arohwa uyu. Zvakaoma. Izvozvi vamunangagwa vanoenda kumapostori. Vavanoziva vanorodza vana vari vadiki, but havanotauri zvekuti musarodza vana vari vadiki nekuti vari kuda kuvhoterwa. Zvakaoma. Munhu wese kuZANU-PF yangove mhondi. Munhu wese anengachingoti ndituva pano tuma 2000 tochingoti ndafunga zvehondo, nondifungisa hondo. Munhu wese angove hondo, vangove vaviolence ati hazvishora zvokurwa kwaitwa mutori wenhau.
Vakomana zvaakuitwa futi wokumusha, vakomana vamunangagwa vasadaro vakuita manje child abuse manje. Kozvinoizotauri Simon vakutore twana tudiki kuindisa kumisangano nekupa vana vadikidiki matishirts. Aiwa wanoweza nu PF ipo papo fungai kana zvaramba garai pasi. Kwete kutorewa na wedu kushushe wana kuti wana wasimudze chibhakera chenyicho. Dai mai wapo chekudya wochirara waine chekudya hapana. Siai wana mumisangano yenyu kana musamanikidza wana wezvikoro musamanikidza kuti wana waende kunoita zvinhu zvisina basa wana vachiri wadiki motora kana mwana ane 10 years 11 years wakomana kumuisa kumusangano asina kana kuvhota tinyareiwo vanhu vezanu PF man musatitorerawo wana kuisa kumusangano mobva matora nenhiyo nenhiyo here wakomana man.
Vakaimba havo mukanya Thomas Mapfumo vakati muno munyika muzere mbwende nokuti kana munhu achimba angobhilivha zvinotaurwa nasabhuku kuti tinenge tichikuona paunovhotera iwewe ukavhotera pasi muchazotiona after election wakatovharigwa wakavanda wozvingwesa ex yako pabalot pepa rako sarudzo sarudzo yako unoda uzvisunungure munhu amuionaye munhu anosha imbofunga kuna vamwe vakarosiya misha nguva yehondo vachigwisana namabhunu vakatipakatira AK-47 zvandinoenda kuhondo kuzoka kumanhenda kuhondo bhati rimwe rume hwitapu yerume rinoshangwesa ex rakavanda kudai ha mazimbabwens chii chiri magara pemurimi ha unoona kuti kana mani hai kana 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 mukaramba muno bwende bwenyumbu muchavona ramba muchivhundusigwa nezanu PF muchavona kwotinoguma tava poda ushinga apa kana ari hondo yacho ngaitotanga ipapa ngaitange totoida hondo yacho unoita nani hondo yacho.
Mamuka seiko, mamuka seiko, murie Zimbabwe, kwa mwuri matiruwa na nyika rukwa saa indiwa moyo mfundisi. Ini ndila utula neze na uyo kungo pumiru wakava Donald Trump mosha. Ina andifambira nazo, antindira nazo, wa Donald Trump wana mosha. Asikungo tina uzirikitika kwa Amerika, zinularedza kuti, zema tunge nyike ma Amerika, zichava dambu ziko kuenda, nukenda kumberi. Nene kuti mangwana kakapinda ma Republicans achatanga futi kusungo vana wa Joe Biden vanova pomera dzimwe mhosva nokuti hazvigoni kuti vana wa Joe Biden vatone mhosva dzavainadzo dzakawanda zvikuru asi naipo ndeye kuti vanototya vadodwa Donald Trump nepari wa Republicans asi kuti vanongomutsa mhosva kudzikanzi mupiwe mhosva yavakasosedzera pavakaramba kubva pachigaro chiri mune munhu akati wabirwa wabirwa zvevanhu vanga kuti wabirwa vanhu vachiratidzira saka chitiko icho hachina kunaka chinoratidza kuti kuenda nokuenda zvematongerwo enyika yemuamerica zvichava zvakaipa zvikuru nenyaya yekuti kana pakapinda rimwe bato vachauyawo nepolisi yavo ramba vachingosungana.
Saka tichida kubvunzawo kuna Mandasa uyu Mandasa chero paaigara kusouth africa Mandasa hatina chimwe chete chatakamboona chaakaburitsa. Mandasa munhu ari kuchemera pozisheni yekuti apuwo pozisheni ndochinhu chaari kuchemera chete. Mandasa uyu raiotimurana Mugabe iro toziziya zvedu saka ipapo ada kuzvitafanike anonzi anoziya zvaari ende to munhu uyu akaita sana kasuku here 18 months dziri kutaurwa nzaa dzagara kunze kwekusouth africa dziya idzi hadzina nebasa rese nekuti muvhotasiwo arimo kune vanhu vakawanda isitinotori nevamwe hama dzedu chaidzo dzinotongouya kuzovhota chete dzodzokera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yadu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Revenue Authority inoti kutanga mangwana china 20 chikunguru Zimbabwe ichambomisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yekupinda nekubuda muZimbabwe. Kutanga nhasi chitatu bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro. Imwe nyanzvi mune zvemutemo inoyambira kuti mutemo uri kuda kushandiswa kutadzisa vasevhia kasukuere kuti vakwikwidze musarudzo unogona kushandiswa pazvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitadze kuvhota. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.